Vamwe vevanhu ava vataona zvakakosha kuti vange varipo pakuvigwa kwavatsvangirai sezvo vange vari mutungamiri wavo wavavaida nenzira isingakwanisike kutsanangurika. Muzvaresi Usisi weAdams, vana vemutevedzeri wemunyori mubato reMDCT mudunhu reBulawayo, vaudza Studio 7 kuti zvisinei kuti kubhuyaira kure zvakadii, vanhu vabva kunzvimbo dzakadai seBinga neBait Bridge kuti vaende kunoviga vatsvangirai semucherechedzo wekuremekedza gamba ravo.
Tiri kubuda takawanda chaizvo nevamwe vari kubva kumati North nevamwe kumati South. Tine vamwe futi vari kubva kuSouth Africa vari pano. Tiri kuenda in our numbers. Kuti tinoratidza kuti baba vedu tanga tichivaremekedza sei kubwera takambokuenda tichinoviga mai Susan Tsvangirai pavakashaika. Tinoziva kuti kure but hatina basa nedistance. Chero taenda kunoviga gamba redu hazviiti kuti gamba rinovigwa isusu semhuri yatsvangirai tisipo.
Amai Tandazani Mhlanga, vano vemugari wemubulawayo, vativo ivo semunhu aitevera nekutsigira vatsvangirai zvikuru, mwoyo wavo ungagadzikana pakurwadziwa kwavari kuita nekufa kwavatsvangirai kana vakave pakuvigwa kwavo.
Tiri kuda kunopay our last respect to that man because since the formation of the party she has been very brave. Vakapindana netsekwende dzakawanda wanda asi havana kumbodzoka pamashure. Isi tikaona sekuti was the right person to follow. Saka tiri kudai ishungu dzekuda kunoona chaizvo izvo pavakazvarwa pamusha pavo nepavachachengetedzwa ndokuti tigutsikane mupfungwa dzedu tinyatsoziva kuti gamba remagamba raenda.
Murongi wemabasa musangano reMDC Veteran Activists Association vakumbulani Swanda vatsinhirawo kuti vanhu vabva kunzvimbo dzakasiyana-siyana vasinange vachivamanikidza kuti vaende kubhuyera vachiti kuita izvi kwakakodzera sezvo iri iyo nzira yavanokwanisa kuratidza nayo ruremekedzo rwavo kuna vatsvangirai.
Ini ndiri umwe ari kuenda kunoviga vatsvangirai asi chandifadza ndasangana navamwe vakomuredzi anobva kumatinot kuvespies Binga. Ndasangana vamwe nevakomuredzi anobva kuBait Bridge vauyawo pano vakamirira kuti tinge tichisumuka takanaka kubhowera kunoratidza mutupo wavatsvangirai mangwana.
Vatsvangirai avo vakashaya nemusi wechitatu kuSouth Africa mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere chegomarara vari kuvigwa kumusha kwavo kubhuyera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.